mumwe mugari womasvingo amayuda sandavati matambudziko akaita sekushaya kwakwema getsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa Krismasi yegore rino hapana kunakidza kwaitaita nekuti tatambura chikafu chedu chese tiri kuora mumatirizi kuburikidza nokushayikwa kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero, tinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined harare residence association kana kuti CRA varobert akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi wekisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero dzekisimusi nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kubatidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka kushayikwa kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismasi iyi ive Krismasi yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscott kuGweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanira kunge vachifara.
Krismasi yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadzisi kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvakatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa naona vagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu vagari kuBikita hakuna kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika nokuti zvino vari kuti hatina magetsi ekupomba mvura vedzesa kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa 25 December iri zuva rekisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezvesa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikungoedza kumboengeja zvese apo nepaa bhari zvese ringotipawo mapromisi kuti kana zvizvavo zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezvesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisandaona kuchema chero kakaruti vakanzurwa pasinzi madaro ndichainvestigata tonyora toita statement. We can go through statements kuti investigate kuti ndikomende pane nyaya yasati anzwa vasati vambokomplaina kwatiri makanzuro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto munyika vasoda zvemu sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi wekisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zvese iri kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu rekariba uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo zvese iri kutatarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.